kirazi hakuna ini yari nani mongwa na gazi ya nena nasi kutoka manage kutimurira rame ayu wari sidambe natumba tsoka reka nifambe visa irima pamberi pangu insai chiyeza nifambe zangu upenyu ndishande wangu ndakanda nano ndafisa shangu ijipita 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 baba ina kukanda nano tena nitapinda tapinda ijipita 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 baba ina kukanda nano tena nitapinda tapinda tawakusia musha kufamba mama ira wakomana kuchika ira tapunza zvirimberi hakuna adaira totunga mirwa nepasi ndipende kweiya zvinotsimba asi rekandireve ukasadikitira hauseve tava kutsvaga zvakafa zveka kuvhima kweasina utane museve ndoenda 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 ndega kusina mai ndoenda 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 handina mufudze ndingori wai visairima pamberi pangu isaichiyedza ndifambe zvangu upenyu ndishande wangu ndakanda nano ndapisa shangu ijipita 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 baba ina kukanda nano tena nitapinda tapinda ijipita 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 baba ina kukanda nano tena nitapinda tapinda upenyu makata hause mtsele ndende ukaramba wakavata ndiana chavhara vende pane vamwe chingomira mira kumavave kwavana nwira nwira panganaisa novona tayariva ndafunga kuyambuka ini ndobira dziva ndoenda 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 ndega kusina mai ndoenda 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 handina mufudze ndingori wai.